manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhu 14 2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamo dzinotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru vevakuru vemauto vaEmerson Munangagwa Varumbidza basa riri kuitwa nemauto vachiti vanodada nemauto ayo vati ari kuramba achisimudzira mudenga mureza wenyika pasi rose. Vachitaura paurongwa weDefense Forces Day kuNational Sports Stadium nhasi, vaMunangagwa vati mauto emuZimbabwe anoremekedzwa zvikuru pasi rose uye pari zvino ari kubatsira kunyika dzinoti Lesotho, Ethiopia, South Sudan, Somalia nedzimwe. VaMunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kusimudzira upenyu hwemauto kuitira kuti achengetedze nyika nemazvo. VaMunangagwa avari kupikiswa kumatare neMDC Alliance vachinzi havana kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika vatora mukana uyu kuburitsa kushushikana kwavo nemhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mhirizhonga iyi yakasiya vanhu vanomwe vapfurwa nemasoja Vakafa, vatanhatu vakafira pakarepo, vechinomwe anonzi akazofa munzira achiendeswa kuchipatara. VaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuzvibata sezvo hurumende yavo itsva yakavhura utongo hwejekerere wanga usimo munyika. Urongwa hwekucherechedza zuva remauto hwaitwa mumatunhu ose gumi ari munyika vanyarikani vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika. Vamwe veruzhinji mugweru vacherechedza zuva reDefense Forces Day vachiona mauto achifora munhandare yemukoba stadium asi vamwe vati havaone kukosha kwezuva iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaisoo Natare vati zuva reDefense Forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Kucherechedza basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino is also an indication necommitment for government kucherechedza zuva iri kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamachiro anga achiitwa zvinoratidza discipline maximum discipline zvotipa manyukunyungu ino kana vanhu vachiva chinhu chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe kukadiza kuti vakadzidziswa zvemhando yepamusoro.
Mumwe mugari muzvare vembai moyo vatsinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Tikona zvara basa rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anova iwo anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nerunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nokuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu muri nyararo.
Asi mumwe wemugari wemugweru uyango zvidoma nezita rekuti tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika, anoona sekuti zororo rwerwendo runo rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ini handisi kufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishudha vanhu asi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka, ari kutopinda mumazvematongerwo enyika. Zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vati vane rimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji, asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanu PF rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen ncube ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti masoja anofanirwa kurangarirwa nebasa raakaita kubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro, asi vachiti zvakare mauto haafanirwi kupindira munyaya dzemapato ezvematongerwo enyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvari memori tafumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti last year November vakaita kuti kubvisa kemutungamiri wenyika angaripo kwakaitika murunyararo ndizvonozvagare kuzeiyemakazi yezimbabwe.
Muzvari tafumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarukisheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiwo chinhu chakanaka, ini ndoti masoja kangavapiwi ngavave vari fuli funded kubasa kwavo, ingave iri zvekushandisa ngavapiwe salary increment chaiyo ngavawedzerwe salary increment, mahousing benefits, loans, mabhazi, mabasa kwavo ngavapiwe masoja.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarukisheni umo anorerutswa.
Masoja vanofanira kuwaniswa achiwanawo dzimba dzavo dzisiri dzematinogara sevanhu vanochengetedza mutemo wenyika ino. Unhu wekugara masoja ari matiri unorerutswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vajohn marava vati kunyange vakapemberera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzejekerere, vati masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika, tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanove mapoliticieni vatinge tasarudza kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
Vacharles Feremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitics zvavo hatigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita and ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika pai.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake ati kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamu emvura.
Kwani panenge paita tsaona munyika ma national disasters kwakaita ma floods Zimbabwe Defense Forces inopindura panguva imwe chete kuunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vava mukati memvura nozvihuwa toona vachivaka pamwe chete tine inonzi Corps of Engineers vanova ndivo vanovaka mabhiriji mukatarisa mabhiriji akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defense Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete achingomirira paparira chete asi kuti pane pachida kutova kwachero zvitsva tinenge tiripo
nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaari kuita zvekukwira makombi achienda kubasa zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muItaly vaEdprado Rixi vanoti vanhu 22 vafa mushure mekudhirika kwaita zambuko muguta reGenoa. Mapurisa emuLondon asunga murume anofungidzirwa kuti anoita zvakapfurikidza mwero mushure mekunge apinda nemotokari yake muvanhu ndokuzobondera pamidhuri iri kunze kweparamende. Vanhu vatatu vanonzi vakuwara muchiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musuwa 30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yeupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika. Mumwe wevana veZimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende ikoshese nyaya yekumutsiridzwa kweupfumi ndava Audric Chocho vekumufakose avo vanoti zvishuwo zvevanhu vakawanda ndezvekuti zvinhu zvireruke munyika.
Tikutarisa kudai takwanisa kuwanawo mari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Hakuna keshi, mari dziri kungowanikwa mumarodhi mumamani chenjasi, asi isu kumabhengi tiri kushanda kumabasa takuona tisiri kupika jeri hombe. Hatina mari yatiri kuti tikwanise kuwana kumabhengi uko, ndozvatiri kuchema. And also agenti kuri kumbira kuti ma school fees adzikiswe kuma clinics munhu wese akafodho kuti akwanise kuti kana karwarirwa kasina dambudziko akwanise kubatsirikana nenzara upenyu wakationera marenda wazvinhu zvinokumira mushe ndozvatoda kuti akwanise kuti gadzirwe izvozvo nepekugara ma accommodation ndozvinhu zvatoda kuti watigadzirwe
mashoko avachocho aya anotsigirwa navanomene masunda vemuHarare avanoti chishuwo chavo chikuru ndechekuti hurumende ichagadzwa igadzirise upfumi hwenyika nekuka kasika zvikuru sei dambudziko rekushaikwa kwemari kumabhanga
tangutaza kuti mari dziwanike mumabhengi uye mabasa awanike
mabhanga mazhinji emunyika ari kukundikana kuwanisa mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vanochengetera mari dzavo kumabhanga aya asi mari dzichiwanikwa chero nguva pamisika mitema izvi zvinoshoropodzwa zvikuru navaIbrahim Chitambo vekubhindura ava nokurudzira kuti nyika ive nemari yayo kwete kushandisa yekune dzimwe nyika sezviri kuitika iye zvino
tichatiri kuda sevana vezimbabwe toda kuti zvonyika yedu inake toda kuti zvoupfumi udzokere panyika toda kuti zvomabasa awanikwe zvinhu zvinorwadza 90% yevanhu vanhu havana mabasa mari ngadziwanikwawo mumabhengi mari dzeduwo dzezimbabwe ndokurudzira kuti nyika ngaive nekarenzi yayo ngative nezvinhu zveduwo
vachitambo vanoti chimwe chinofanirwa kugadziriswa nani zvake achange achizogadzwa semutungamiri wenyika kuvhurwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vawane mabasa
maindastiri mamains ndo mune upfumi hwenyika inoyi
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaernest mudzengi vanoti chikuru chave kudiwa munyika ndechekuti pave nekuwandudzwa kwemaitiro ehurumende inenge yapinda isiyane nemaitirwo ebasa nehurumende dzakanga dziripo
kana tikaramba tiri muzvatiri izvi gwaro wokutungamirwa kwenyika hukarega kuvandudzwa hapangafambi zvakanaka pane zveupfumi naizvozvo zvematongerwo enyika saka panotoda vandudzo kuti tibve mune rakare tipinde mune rimwe ramangwana tirege utongo hwakare huya tipinde muno humwe
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko riri muzimbabwe rinogona kutora kanguva kugadzirisa kana dai pakave nehurumende itsva
dambudziko iri I think richaramba ririko kwenguva yatikati in the short to medium term I think kupera kwadambudziko iri kunotoda mastructural reforms mamwe acho inotenda kuti maboard notes anofanira kumiswa takamisa maboard notes teta eliminatawo nyaya yemapararo market iriko teta eliminata nyaya yerent seeking behavior yataona yako mumarket but maondero andiri kuita nemauncertainty ariko zvichaafekta zvakare confidence mueconomy confidence mufinancial system zvoita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari mufomal system rirambe ririko
nyika yakamira negumbo rimwe munyaya dzezveupfumi zvikuru sei pasati pazivikanwa kuti ndiani achagadzwa semutungamiri wenyika mutsva pakati pava Emmerson Mnangagwa veZANU PF navaNelson Chamisa veMDC Alliance zvichitevera kupikiswa navachamisa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekunge ZEC yazivisa kuti vaMnangagwa ndovakakunda kana chete pakave nehurumende inokoshesa nyaya dzeupfumi ndipo pachaitawo kuti vana vezimbabwe vakawanda vakwanise kunge vachikokota uchi hwenyika hunonzi huri kuyerera muvhu vashandi vakawanda vemuzimbabwe vatora mukana wezororo redefense forces day kuenda kuBotswana kunotenga zvinhu zvekuzotengesa kumusha Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi
vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha reFrancistown muBotswana vachitenga zvinhu vataura neStudio 7 vati nyaya yenzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda amai Shailete Mzanenamo avo vanoshandira pachipatara cheMpilo General Hospital muBulawayo vaudza Studio 7 kuti vauya kuzohodha zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru
handingacelebrata ndisina chekudya manheru ndozodini hapana zvokuita zasai ndangouya hangu kuti ndizodini ndizohodha kuti vana vangu vawane zvokudya vakatirwira vakatirwira and they are protecting us saka vanhu vakanaka zvekuti but for the moment hatina chokudya tiri kutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzare Miriam Mutombe nevati havangagone kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Handikwanisogara kana ndichida mai nekuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe vaezekiel Chipanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya avo vanoshandira muBulawayo vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isusu. Vakarwira ivo vana Munangagwa ndovari kuwana zvekuita, kwete isusu isi tiri kutambura nemhuri dzedu. Mumusha uku vamwe vari kuDefence Force vari kutocelebrata, vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tishaa chekuraramisa. Saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri, kuti tive kunokwa, kusi kuti tofarirawa kunoko, bati nhamo ndio inotiwenza kunokwa.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPeter Membere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka. Asi vaMembere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu semaCivil Servants tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana out of kune dzimwe nyika. And then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma, tikwanise kutiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaidai zvinotibetserawo kuti mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika, izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chatenga vatambi vatsva senzira yekuti chikwata ichi chisimbe kudarika zvachiri. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dembare iri kudzoka munhandare nesvondo iine vatambi vatsva, apo ichatamba neZPC Kariba. Sekutaura kwaita Gwaro rabva kune varoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandireva. Mutungamiri weDimbare vaSolomon Sanyamandwe vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadzirira kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yekutanga, iyo yaitatarika zvinotyisa. VaSanyamandwe vanoti Dimbare yakatenga vatambi vatsva vakati wandei kusanganisira Kingston Carter kubva kuSupersport United yekuSouth Africa, uyo vanotarisira kuti achapedza dambudziko ravanaro rezvibodzwa. VaSanyamandwe vanoti Mkata akanyorerana chibvumirano chemwedzi mitanhatu neDynamos vachizoona kuti vanokwanisa here kuwedzera nguva yacho. Mkata ane nhoroondo yakasimba mumutambo wenhabvu mushure mekutambira Kaizer Chiefs, Free State Stars, Black Leopards neSupersport United muSouth Africa pamwe chete neBaimo neCapes United muZimbabwe. Mkata akatambira Zimbabwe kanokwana kagumi akanwisa zvibodzwa zvitatu. Pamusoro paNkata vaSanyamandwe vano Dynamos yakatenga zvekare Brett Amidu kubva kuFC Platinum vachiwedzera ivo kuti zviri mumaoko emurayiridzi wavo Lloyd Mtasa kushandisa kana kuregedza Denver Mkamba uyo akadzoka kuDynamos kubva kuCapes United. Mukamba ane nhoroondo yakakura yemisikanzwa. Asi Mtasa anoti hapana mutambi ane nzvimbo muchikwata ichi.
Kutirena kwavo unenge uchiita tichiita gadzirwe degemu rinouya ramangwana ndozvinoita kuti utambe. Matrenera unoita tichitanga kutirena ndozvinokupa mukana kuti uzotamba gemu rinotevera.
Dynamos yaifanira kuve yakadzoka munhandare svondo rapera ichisangana neHighlanders, asi mutambo uyu wakamiswa nePremier Soccer League. Parizvino, Dimbare iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints mashanu kubva pachikwata chakatarisana nekubuda muPSL cheNitrat, icho chine mapoints gumi nemanomwe. Mutasa anoseka avo vari kuti chikwata chake chingangobuda makwikwi aya.
Zvekureregetwa izvo, munhu anogona kutaura zvaanoda, nekuti munhu asi isusu tiri mazviri, handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Parizvino chikwata cheFC Platinum ndicho chiri kutungamira makundano ePSL nemapoints makumi mana nemapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndiri kutaura naAugustine, ndikufona ndiri kuCape Town Langebaan. Ini ndinozoona ndizoti ngavapewo vamwe chanza, ndinoti takada kutarisa 37 years yakatongwa nezvaNPF. Chii chavakaita chinechi chakaita production oil, unless kuti vaka sunungira vanhu kuti vagavasungirira futi. Right now maschool fees izvii tiri kunopusha nepamhuri dzakawanda ndizi. Tichada kuti titunhire mari kudzimba ikoko, tichada kuti titunhire mari yakadai. Asi mari yacho vanoitumidzira ikoko haina chavanoshanda handiti. Vana chaivo chaivo kuchikoro izvizvo hapana chavari kuwanza kuti vadzidze, nekuti hakuna ticha achadzidzisa munhu achiti kuti inini kupera kumwe dzidzo yangu haisi kupinda, saka ndodzidzisa chii? Tingoenda tingonoshandaura kuchikoro ikoko. Ngavatoo shandisa chance, let him do his time handiti. Kana atadzawo ndizvozvo.
Muri kutaurawona Molintafa.
Makadiiko sister Morin, muri kupiko?
Ndiri kuBotswana mwana wamai vangu.
Taurai tinzwe sista kuBotswana uko.
Mwana wamai vangu tanzwa nekugara mudondo isu nenyaya yeugombo kuZimbabwe vedu wenga. Vatiitiro zvakanaka vakuru ava. Tapidza izvozvo kubatwa unhapa munyika dzatinogara. Vamwe vari kufa mumatondo vachijamba, vamwe vari kubiti kubatwa unhapa chaivo zvenyu. Saka taingokumbira kuti ava vanga vagara varipo ava dai vambosuduruka musangano uyu watinetsa. Tashaya hama dzakawanda ende taparara. Zvatoo makore gumi izvozvi ndiri kuno. Ndakamboenda South Africa ndikadzoka kuSouth Africa, randi rikanzi harichashandi kuZimbabwe. Ndikadzoka kuno kuda kuvaka, ndaona kuti randi racho harichandibatsire kuvaka South Africa, ndokuya kuno kune pfula ranga rine value. Saka zvikuita togara takamhaikwa nemapurisa, togara takasungwa tisinzinde, takaba tisina zvitisa zvekuma ufuronyoro. Nekuda kwenyika yedu yakaparara isina chainacho, mabasa hakuna. Izvozvo vana vakanyora mafomusisa havaende kubasa, havadini, vakangogara. Saka dai vakuru ava vachimbobvawo tamboona zvinyowani, nekuti zvinonzidzisa tiri murutoka katimboona kuti zvinoita seiwo pamakore mashanu anoteera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chethe connection nhasi tiri kutaura nevechidiki pamusoro pezvinoreva kwavari mazuva eHeroes Day pamwe chete neRed Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngati sangane inasi muchirongwa The Connection, muneni tungamilinkomo.
Sezvo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Sandekile Mhlanga.
kwa kuhizika atisenda baku vi.